Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe mugovera mbudzi 4, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court rinorasa chikumbiro chenhengo 23 dzeCCC dzakadzingwa muParamende navasengezo Chabangu. ZANU PF inoita sarudzo dzemaprimary elections kutsvaga vachakwikwidza muzvigaro zvakadzingwa nhengo dzeCCC. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro changa chakwidzwa kudare iri nenhengo dzeParamende 14 pamwe nenhengo dzeSenate pfumbamwe dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chekuti rirase kudzingwa kwadzakaitwa muParamende navasengezo Chabangu, avo vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC. Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi varasa chikumbiro ichi vachiti tsamba dzekudzinga nhengo idzi dzakanyorwa navaChabangu kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiri weSenate amaemebo chinomona dzinogutsa chikamu 129 chebumbiro remitemo. Izvi zvave kureva kuti sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo idzi dzakatarwa kuti dziitwe musi wa9 zviita gore rino dzave kuenderera mberi. Nemusi wechipiri 7 mbudzi dare renomination court riri kugara richitambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ranga richimirira vaChabangu kudare vaVani Stole kuti tinzwe kuti vatambira sei mutongo uyu.
Zvabuda mudare nhasi inyaya yatagara tachiziva kuti chabuda sezvairi, because muswa 2 November maapplicants vose vekuSenate nekuParliament vanga vachinja nzira yavanga vachitaura nezvayo, kuti ivo havasisina kutsamwa nemabatiro akaita President of the Senate na Speaker of Parliament. Saka vhere tagara tatingati tichioziziva kuti hapasina nyaya.
Saka kubudirira kwaita nyaya yavaChabangu kana kudivira vaChabangu mudare zvaakurevei tichienda mberi?
Zvakureva kuti Secretary General anotozikanwa mutikusi ndivachanga pano. Naizvozvo zvakureva kuti going forward kana kune marecords achaitiwa anoita naSecretary General azitotozikanwa.
Munotarisira kupikisa mutongo wabuda wapiwa nedare?
Well, vane constitutional right kuti vadaro, but ndozvatinoti nechirungu is a futile exercise, because that judgment is as clear as the sun rising from the east.
Saka imi segweta ravaChabangu, zvii zvamungataurira nhengo dzebato reCCC nekuti tiri kuona kune kusawirirana kana kupesana mubato iri pamusoro pedanho rakatorwa navaChabangu?
I think in my honest opinion they could have handled this thing differently. Arrogance haizobatiri munhu. Ivo kana vari CCC ngavagare nemusecretary general wavo, vakagara nasecretary general wavo vonzwisisana. Kuzoti ivowo wakutora divi iri uchituka uyu hazikubatsiri.
Havanga vari gweta riri kumirira vasengezo Chabangu mudare vaNgovani Stole vari parunare kubulavayo neStudio 7. Asi mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti sebato havasi kutambira mutongo uyu sezvo kusina akadzingwa mubato ravo kubva muParamende.
Isu hatisi kuwirirana nejudgment of the High Court nemhaka yekuti CCC yakataura iyo, and we continue to state this fact yekuti isu seCCC hatina nhengo dzedu dzeParliament kana makansela atakarikola ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti isu seTCCC hatina eposition inonzi Secretary General, nemunhu wamuri kuona ari kuti iye ndiye Secretary General webato reTCCC. Number 3, isu seTCCC tiri kustarta the judgment so that we are able to communicate nemacitizens neruzhinji reZimbabwe kuti what is the course of action yatiri kutora both politically and legally.
Saka matanho apa hamuchatora sebato reTCCC.
Tichaita misangano yedu yeTCCC sebato nemastakeholders ese kuti wirirane on the proposed course of action kuti ruzhinji reZimbabwe ruzive kuti tiri kufamba sei, tichaita sei on account of my by-elections akaproclaima isi takataro. And we emphasize the fact yekuti hakuna vacancy, saka haufani kuitwa by-election nekuti TCCC haina kurikola munhu, hapana munhu akashaya. Saka the by-election is born out of an unconstitutional act.
Zvinosiya papi chimiro chematare emunyika?
Izvi zvinoita cast a dark cloud on democracy in Zimbabwe and the respect of rule of law. Zvinenge zvakuratidza kuti Zimbabwe ine dambudziko. Ndozvatakataura mungatarisa sarudzo maitira dzakaita, mungatarisa nyaya dzeviolence dziri kuitika. All this cast a dark cloud on our democracy senyika.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU PF ratoita sarudzo dzaro dzekutsvaga vachakwikwidza musarudzo dzemabyelection mumatunhu ane nhengo dzeTCCC dzakadzingwa muparamende. Kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi, tabata mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Ichokwadi zuva ranhasi kunzvimbo dzine mabyelection, isu sebato reZANU PF tine nzvimbo dzatiri kuita maprimary election nedzimwe dzinenge dzakamira munhu mumwe chete adzopasina kuzoitwa primary election. Isu tiri bato rinoremekedza demokrasi, rinoremekedza zvido zvevanhu, saka ni tiri kuita maprimary elections edu ari pajekerere, ari pachena, anoratidza kuti isu tiri bato rinoremekedza zvinenge zvichitaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Zvichabuda musarudzo idzi zvinotarisirwa kuziviswa riini vaMarapira?
Isu sebato reZANU PF tinogara tichiita izvi, saka titarisire nguva refu pakubuda kwemaresults ekuti makandidati achange akunda achimirira bato pamabyelection anouya vhiki rinouya ndivanani. Tinotarisira kuti nhasi namangwana ndo mazuva atinenge tichizivisiwa vakunda mumaprimary election.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vasimuka munyika nhasi vachienda kuLuanda kuAngola kumusangano weSADC wevatungamiri wenyika dzemudunhu rekuChamhembe kuAfrica. Musangano uyu wakamboitwa nemusi wechipiri asi unonzi hauna kupera nekuda kwezvikonzero zvainge zvichinangana nemishini yaishandiswa pakuita hurukuro dzemusangano uyu padande mutande. Hatina kunge tanzwa zvabuda mumusangano waitwa nhasi uyu panguva yataenda pamhepo. Apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto emuchadenga eIsrael anonzi nezuro akabhomba motokari inotakura varwere kana kuti ambulance inonzi yaishandiswa kuburitsa vakakuvara kumaodzanyemba kweGaza. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Kurwiswa kweambulance iyi kunonzi nebazi rezveutano muGaza iyo iri pasi peHamas kwakasiya vanhu gumi nevashanu vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvadzwa. Asi mauto eIsrael akati motokari inotakura varwere yakarohwa iyi yakanga yazivikanwa seyaishandiswa nechikwata cheHamas kutakurisa zvombo pamwe nemauto echikwata ichi. Mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vakati mumashoko avo padande mutande vashamiswa zvikuru nemashoko ekuti kune kurwiswa kwemaamburenzi ari kuburitsa varwere kubva muGaza. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni.
Tarisa kuvarwere zvinosiya varwere vari munjodzi yekutarisana nerufu chaigo, nokuti kana motikari dzinotakura varwere zvisinei kuti vange vambori varwi, kana munhu atokuvara achitakurwa nemotikari dzinotakura varwere maambirenzi anenge atova pasi pekuti anofanira kunge achibatsirwa kuti ave neupenyu, marwadzo anyaradzwe, kukuvara kwaanenge aita kuchirapwa nechimbi chimbi.
Zvinosiya papi vari kukuvara muhondo iyi, tichiona kuti yave kukuvadza vanhu vasinei nechekuita nayo.
Tinoziva kuti zvakatora nguva yakareba kuti pave nenhauriranwa pakati peAmerica, Israel, Egypt nedzimwe nyikawo dzekumiddle east ikoko dziri kubatsira kuti pave nenhauriranwa, kuti pazova nechibvumirano chokuti vakakuvara muGaza umu vari kutadza kurapwa vaende kunorapwa kuEgypt. Saka zvinosiya varwere vari panjodzi. Zvaakureva kuti muGaza Strip hakuna nzvimbo kunganzi kuri safe.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Hurumende iri kukurudzira vechidiki kuti vapinde mune zvemabhizimusi ichiti ndiro donzvo rebudiriro yezvizvarwa pamwe nenyika. Izvi zvakataurwa nezuro negurukota rezvekuwandudzwa kweumhizha nebudiriro vaPaul Mavhima, avo vakanga vakamirira mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, avo vange vakatarisirwawo pakuvhurwa kwemusangano uyu, vaMavhima vakati vechidiki vanofanirwa kuita zvemabhizimusi nekuti ndipo pane pundutso yavo. Vakatiwo zvigadzirwa zvose zvinoshandiswa munyika zvinobva kune vemabhizimusi.
The primary skill that we need to develop is entrepreneurship. In business is where the goods and services.
Mumabhizimusi ndimo munobva zvose zvatinoshandisa munyika, saka makakosha chaizvo.
Asi vamwe vanongora nezveupfumi vanoti mikana mishoma zvikuru yekuti vechidiki vapinde mune zvemabhizimusi kana zvichienzaniswa neuwandu hwevechidiki vari kushaya zvekuita. Chizvarwa chekuSouth Africa chine mukurumbira mudunhu reAfrica munyaya dzekupakurudziro kuruzhinji padande mutande vaVusi Tembekwayo, ndivo vakataura semuenzi anoremekedzwa kana kuti keynote speaker. VaTembekwayo vakakurudzira vechidiki kuti vashande nesimba uye vatsvage nzira dzekusimudzira mabhizimusi avo, vachiti vatengi vanofanirwa kukosheswa.
It's about getting to the customers, not making the best product.
Kunyange zvigadzirwa zvenyu zvakanaka, munofanirwa kuvandudza nzira dzekutengesa nadzo.
Mumwe wechidiki akapinda ugungano iri ndavatokumo mapurisa vanove mumiriri weZimbabwe United Nations Association, avo vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kune vechidiki.
Sevana veZimbabwe, sema youth, we are looking forward kudzidziswa nekutanga mabhizimusi nekuti we've recently see that in Zimbabwe we need to be self-empowered in order to make it.
Mukuru wesangano remai African Child Youth Development Organization, Muzvare Vimbai Butau, vakati vechidiki vanofanirwa kuda nyika yavo vorega kuita rusaruraganda kuti vakwanise kuita mishandira pamwe.
Patriotism is you not allowing other people to speak.
Zvakakosha kuti tide nyika yedu, saka ndinokurudzira vose vechidiki mumabhizimusi kuti vadaro vashande vose.
Vechidiki vakawanda munyika vanokurudzira hurumende kuti ivawanise mabasa kuti vawane cheuviri. Vakawanda vanotiwo upfumi weZimbabwe hauna kugadzikana, izvo zvinoita kuti chikamu chezvemabhizimusi chivaremere sezvo vachiedza kutanga makambani avo. Gungano iri rakapindwa nevechidiki vanodarika churu chimwe chete, vanosanganisira vadzidzi vezvikoro zvedzidzo yepamusoro pamwe nevanoita zvemabhizimusi akasiyana-siyana, uye rakarongwa nesangano remai African Child Youth Development Organization nedonzo rekupamikana kune vechidiki kuti vagoverane mazano akasiyana-siyana kusimudzira mabhizimusi avo. Vamwe vakapindawo musangano uyu vanosanganisira muzvina bhizimusi uye ari muimbi wenziyo dzechitendero Mudiwa Hood pamwe nemuimbi wechidiki NATO. Sangano remai African Child Youth Development Organization rinosimudzira mabasa evechidiki pamwe nekuvatsvakira mikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato, mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe, iro rinoshanda nevanorarama neusope. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mukatisananguriro kuti sangano renyu rinobatsira sei vari kurarama neusope.
Sangano ratinobata tiri, sangano randakatanga, rinoAlbino Charity Organization of Zimbabwe, riri sangano rinoona maringe nemararamiro akaita evanhu vaneusope vatinoti maalbinos.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano iri?
Aive matambudziko andakasangana nawo pakubatsirwa sandakaita vana vaneusope. Ndine vana vaviri vaneusope, mukomana nemusikana. Saka veukama hwekuzinza remurume wekokumurume havana kugamuchira zvakanaka. Vakaona kuuya kwevana vaneusope mumhuri zvine kupomerwa, vaiti pakava neunzenza, vana vakazarwa nemunhu aiita zvechipambi, uye vakava nokufungira kwakasiyana-siyana kuti avangadai vasiri vana vemumhuri. Saka ndakabatana nevanhu vakanga vane vana vaneusope muchibvunzo kuti vairaramawo sei. Ndobva taona zvakakodzera kuti titange sangano rinobatsira vanhu vanenge vasangana nevana vaneusope, kubva patinoti pachirungu magrassroots level, kuti titangire pasi pasi kubata background yevanhu vaneusope, tichidzidzisa vanhu kuti zvinomborerei kuti mwana auya aine usope mumhuri.
Pari zvino zvii zvamungati zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo zvamungadawo kuti veruzhinji vaziye nezvazvo?
Tambudziko hombe ratirikusangana naro kushomeka nekushayirwa kwemafuta anoshandiswa nevanhu vaneusope, kudzivirira mirazvo yezuva inenge ine ukasa paganda ravo. Pachirungu tinovati masanskrin lotion. Mashoma zvikuru munyika medu nekuti vanhu vaneusope vakawanda. Takatarisa nenhamba inoita zviuru makumi mana pari zvino, nekuti vana vaneusope vari kungozvarwa vakawanda. Saka nokuda kweizvozvo kuti nhamba yakakwira yevaneusope, mafuta mashoma idambudziko ndira tiri kusangana naro. Zvakare vari kuirwa nedambudziko regomarara ratiti pachirungu skin cancer, mamiriro ekunzi asanduka zvachose. Saka vanorwara nedenda rekenza vari kuwanda. Isu tisina chekufambisa, hatina mota pakuvatakura kuenda kuchipatara. Matambudziko makuru chaizvo chaizvo, uye tiri kuona kuti kurwisana kwemudzimba nekuda kwokuti vanhu vanenge vaine usope zvavanoda zvikwanisiro vachinzi zvinodhura, votanga kurwisana mudzimba varume kana vakadzi, koita mhirizhonga kuri kuwanda, gender based violence. Saka toona kuti madzimai vachiri kushungurudzika zvakanyanya nekuda kupomerwa kunzinzi werukunza dambudziko reusope, uye vana vaneusope vari kusangana nematambudziko ekuti havasati vavauna kugamuchirika zvakanaka nevamwe, vachiri kupiwa madhuka emadunhurirwa ekusekwa aya. Saka ndo matambudziko atiri kusangana nawo, nekuti tine basa zvikuru rekudzidzisa vanhu kuti havave nepfungwa dzakanaka maringe neusope.
Kune vamwewo vakateerera vari kurarama neusope, ndeapi mazwi eshingiso amungavapi?
Ini ndinoshingisa vane usope ndichitaura kuti zvatakasikwa naMwari tiri ndo zvatiri. Hakuna akambonziwa unoda kunge wakamira sei, uye zivai kuti imi mukapiwa zvikwanisiro mune mukana wokuita zvihombe kupfuura vanenge vachitiseka. Munoita zvakanaka kana kutopfuura, zvisinei kuti mune usope, mutori vanhu, munhu munhu. Saka ivai neushingi nekuda kweza muri munhu wese mufananidzo waMwari.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ipapi, uyezve zvii zvamungati muri kutarisira kubvawo kune veruzhinji vangada kubatsira?
Pane Facebook page inonzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tine Twitter zvakare yakanzi Albino Charity Organization of Zimbabwe, neInstagram Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tiri kuwanikwa tiri kuzengeza for murodhi inonzi Nehanda Road, pa 1060 4, 6 apo tiri kuchengeta vana vakasangana nematambudziko neutope vakange vatosiya chikoro vasati vadzokera kuchikoro uye tavasumudzira vanoda kuti bata panhare mbozha iplus 263 773 468 122.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu wa lives chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kusawirirana kunonzi kwave musangano revashandi reZCTU zvichitevera danho rinonzi rakatorwa negeneral council yesangano iri rekumbomisa kuve nhengo mutungamiri weAtuz vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure. Studio 7 yakaedza chose kunzwa divi reZCTU panyaya iyi, asi munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira svondo rapera. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru werimwe sangano rinove nhengo yeZCTU reZimbabwe Bengers and Allied Workers Union vari nhengo yeZCTU General Council vaPeter Mutasa.
Tiri kuona zvatanga tisati tamboona musangano wedu weZCTU, uye tiri kukatyamadzwa zvikuru nedanho iri riri kutorwa nevari kutungamira ZCTU, rokuti munhu ataura achimirira vashandi zviri kutsigirwa nevashandi sezvakaitwa naObert Masaraure, zvekuramba udzvanyiriri munyika ino, zvekuramba corruption neumbimbindoga, zvekuramba kumbunyikidzwa kuita kodzero dzevashandi, uye zvekuramba zvekuti munyika yeZimbabwe yakasununguka vanhu vave vanosungwa vasina mhaka sezvakaita ana Jobo Scala naNanga Rivhume. Ndonyaya dzakarambwa navaMasaraure vachimirira musangano weCrisis in Zimbabwe Coalition. Unova musangano wakafomwa neZCTU nemamwe mapaziwo akazvimiririra kuti utaure nyaya idzodzi. Saka tinoshamisika kuti ichi chinhu chingadzingirwa munhu here, nokuti pane zvose zvavakataura hapana kana chimwe chete chakanzimanyepo. Takatoshamisika tichiona vachidzimirwa mike, vachidzimirwa maspika munhandare, kudzamara vashandi vapopota kusvikira vadzokazve pakunotaura.
Tingati here ndodanho reZimbabwe Congress of Trade Unions? Tingati here masangano yese akawirirana ari muZCTU kutora danho irori?
Chatinoda kunyanya kuzivisa vazhinji nevashandi kwese kwese kuti iri harisi danho reZimbabwe Congress of Trade Unions General Council. Ndaivamo mumiting iyoyo, hatina kuwirirana. Paconstitution yedu, kana musina kuwirirana panofanira kuti pavhotwe. Hakuna kuvhotwa. Saka idanho riri kutorwa nevashoma vanewo zvavo zvavari kutsvaka nenzirawo dzavo dzavari kufamba nadzo.
Matanho api amuri kutarisira kana kuronga kutora panyaya iyi?
Isu weZimbabwe Banks and Allied Workers Union takatoramba mugeneral council imomo, tikavazivisa kuti izvi hazvifaniri kuitwa, nokuti harisi donzvo revashandi rekuti munhu ataura chokwadi ambunyikidzwe, asi idonzvo revamwewo vanotova vanodzvanyirira vashandi vari kunze kwemusangano wavashandi. Izvi bedzi zvinoitwa kuti zvifadze hurumende iri kutonga, asi zvichikanganisa nekumbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka isu takazviramba, asi hatisi tega. Kune masanganowo vakaita seMining Workers Union nevamwe vakaita seClothing vakatonyorawo vechiti tinoda kunzwisisa pamusoro pechinhu ichi kuti General Council yakaita here nemazvo, uyezve chii chakonzera kuti munhu ataura chokwadi chiri kudiwa nevashandi anzi anosuspendwa. Saka pari zvino takamirira tiri kungoona kuti varida kuenda nekupi vachiita sei, asi takavanyorera tichiti tinoda kuti tiziviswe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Nekufamba kwenguva, kana zvisina kufamba zvakanaka, tichange tichizivisa mamwe matanho atichatora. Asi pari zvino tiri kungozivisa vashandi weZimbabwe kuti musangano wenyu uri kuda imi kuti muudzivirire zvinhu zvaakuitika musangano achichazvinzwisisa.
Tiri kuona kuti vamasaraure vakanzi vange vachipadivirawo pane zvakatora nzvimbo musuwa 1 May kudziva resekwa. Imiwo sesangano muri kukurudzira here kuti vange vachipawo divirawo kuZCTU?
Izvi zviri kuitika zviri pachena kuti haisi donzvo revashandi, asi kune vamwe vari kuda kumbunyikidza musangano wedu vachiuitisa zvaitwa mimwe misangano yatinoona inoiswa muhapwa nevatungamiriri kana kuti nemapato ari kutonga. Saka hatina chatinokurudzira vamasaraure kuti vanyore kuZCTU, nokuti vakadaro vanenge vakutodignifya chinhu chisina kana nematuro.
Chiitiko ichi chinosiya papi chimiro cheZimbabwe Congress of Trade Unions semusangano mukuru unomirira vashandi munyika?
Musangano wedu weZimbabwe Congress of Trade Unions unozikanwa pasi rose nemunyika muno kuti ndoo musangano kwemakore mazhinji kwazvo wakamira wechimira pazvokwadi, wechiudza hurumende, wechiudza vanhu vose navatinoshandira chokwadi, uchiramba nekudzivirira kumbunyikidzwa kworuzhinji. Ndoo musangano waizikanwa kuti kana kukwikwidza kwemaelection kusina kubatwa zvakanaka, ndoo waitomira pamberi wechiti zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe munyika muno. Ndoo waitaura nyaya dzerunyararo, ndoo wairamba kumbunyikidzwa kwevashandi. Zvinova ndizvo zvanga zvichisumudzwa navamasaraure. Tiri kunyara zvizhinji kuti chii chaakuitika nemusangano wedu.
Munyori mukuru weZimbabwe vari nhengo yeZCTU General Council vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, apo Manika Diamonds yazviomesera mushure mekurohwa neshesha munhasi masikati, chikwata chiri kutungamira Castle Lager Premier Soccer League chengezi chiri munzira kuenda kuHwange. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Manika Diamonds yazviomesera apo yarohwa neshesha 2-0 nhasi masikati munhandare yeBata. Manika Diamonds yacho yabva yabatwa pamapoints makumi mashanu neFC Platinum, iyo yachanya kubhulawayo ndokunorova Chicken Inn. FC Platinum, iyo inorairidzwa naNomen Mapeza, ndiyo ine mukombe uyu. MuHwange mangwana, chikwata cheHwange chine nhoroondo yakasimba yekurova zvikwata zvine mukurumbira pasi rese chiri kusangana neNgezi, iyo iri kutungamira gungano iri. Mubati wepagedhe weNgezi, Chan Marion, anoti chishuwiro chake kuti vatore mukombe weleague newechibuku Super Cup uyo vari mufainari yavari kusangana neDynamos musi wa 3 zvita.
Zvinozikana iseason yenyu is a winning season. Yeptified the treasures. You go around with the book by the energy, the league, and the authority. As long as you keep on praying and fighting and fight for one another, you go around with the energy to pass.
Asi, mutsigiri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti Ngezi haisi kuzoitirwa nyore nekurova Hwange nekuti mutambo uyu wakaoma.
Matimu esa ari kutamba, saka kuti tizive kuti tinohwinaka pakaoma. Vese vari kutamba ende vese vari kutambira kuhwina kuti hapana kuda kuchiiwa.
Dynamos, iyo iri pachinhano chechina nemapoints makumi mana nemapfumbamwe, ine mutambo muNational Sports Stadium mangwana neBlack Rhinos. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 1 Blue Chiefs 0, Simba Bora 1 Herentals 0. Asi mitambo ichange yakati fararira nyika yese mangwana, kusanganisira uyo uri Mbaba Field Stadium pakati peCapes United neHighlanders. Asi mumwe mutsigiri weMagreen Machine vaMaxro Matonsi vanoti chikwata chavo hachisi kutamba zvakanaka nekuti murairidzi wavo Lloyd Chitembwe ari kutambisa vatambi vakwegura.
Kudhara kwaipirwa naanesikunjira tinoti vapana zvazvazvo ndichiona izvi dainakirwa nebhora ravo naBlastive Quash muchakabwavo vaitsinza vapana kwozoita Charles Mulauri aitambisa vapana tichiona zvinyuwana iko tinatikuona zvinyuwana ndo nyaya iripo kunyanya iyo.
Yadha iyo iri patambo zvekare iri kubvara mitambo yesvondo rino nemutambo muBaobab Stadium neZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande mire nchiti murari zvakanaka vateereri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.